VOA for the latest on COVID-19.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 21 Gumiguru October 2021. Makaterera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nhengo yeZANU PF yaenda kuHigh Court ichiti vaEmerson Mnangagwa havana kusarudzwa zviri pamutemo. Hurumende yatanga kusunga vemabhizimisi vanonzi vari kutenga kana kutengesa mari yekunze pamukoto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nhengo yebato reZANU PF vaSebeth Msengezi vaenda kudare repamusoro reHigh Court vachiti musangano wechimbi-chimbi wakaitwa neCentral Committee yeZANU PF wakapinza vaEmerson Mnangagwa pautungamiri wakange usiri pamutemo. VaMusengezi vanoda kuti dare repamusoro rirase zvakatenderanwa mumusangano uyo wakaitwa musi wesvondo 19 Mbudzi 2017. Vachiti vanhu vakadoma vaMnangagwa kuti vave mutungamiri vakange vasina kodzero yekuita izvi. Naizvozvo utungamiri hwavaMnangagwa hausi pamutemo sezvo pakachorwa mitemo yeZANU PF. Vanoti zvakare vanhu vasingazikanwi uye vasina mvumo yekuita izvi vanosanganisira vaPatrick Chinamasa navaObed Mpofu vakashedza musangano wechimbi-chimbi uyu zvisiri pamutemo. VaMusengezi avo vane makore makumi matatu nematanhatu vanoti vava nemakore makumi maviri vari nhengo yeZANU PF. Nyaya iyi haisati yanzwikwa mudare redzimhosva asi chabata nyanzvi mune zvemutemo vachishanda mudunhu reTexas vaKenneth Masie kuti vatitsanangurire nyaya iyi zvakakwana.
Nyaya tiri kuona ndenhengo yeZANU PF yaenda kuHigh Court ichitaura kuti mapindiro akaita vaMnangagwa pachigaro chaFirst Secretary neupresident hazvina kuva zvakamira pamutemo weZANU PF. Vanotaura ivo vachiti zvinhu zvakaitika musi wa 19 November 2017 zvanga zvisina kuringana neconstitution yeZANU PF. Izvi zvavari kutaura izvi semataura avari kuita, vari kuti zvakaitika zvisanganisira kuzobva kwakaita president vamugabe. And ivo vari kutaura kuti Central Committee magariro ayakaitwa and vanhu vakaigara ichizopa decision yokuti vamugabe vazobva yakagarwa nevanhu vanga vasingatozikamwi nevanhu vanga vasingafanira kuva vachigara imomo muCentral Committee.
VaMasie, zviri kutaurwa navaSebeth Msengezi ava zvine chokwadi here?
Izvi zvinogwazve zvechokwadi because pakabva vamugabe takaona kuti pane vanhu vakawanda vakatiza. Saka ivo vanhu vari kutaura ivavo kuti vakagara muCentral Committee ava varunzi ivo havazikamwe. And ivo vanotaura kuti constitution yavo yeZANU PF inotaura kuti kune vanhu vatatu vanokwanisa kugara vachipresider, yatingati kutungamira Central Committee kana vachipapa madecision. Vanova ivo First Secretary vanosanganisa kuva vamugabe panguva yacho, kuti Second Secretary vanga vari vamboko vapekezela mboko panguva yachoyo, then chairperson weZANU PF anova asiri akapresider over gungano irori. Vanoti vakagara pagungano iri vanova vaObed Moyo, vanova ivo vanga vasina masimba ekuva vachipresider over Central Committee panguva yacho iyoyo. ende zvekare vanoti zvakaitwa futi nevachina masa zvekuita Central Committee ku constitute Central Committee kuti vazopasa decision yokuzotiva munangagwa vazo variwo vakazopinda pachigaro vakaita vasina masimba maerano ne constitution yezani PF yacho vanotaura kuti munhu angane masimba ekuita izvozvo anova iwo vaiva vachombo vanga varivo secretary of administration wekuzani PF vanotinoziva kuti havaziriwo vakadedzera Central Committee. Saka vachitaura kudaro vanotaura zvekare vachiti Central Committee haitori nawo futi masimba ekuita yatingati pachirungu reinstate kana kudzosa nhengo inenge yadzingwa. Vanoti nhengo iyi inofanira kufollowa yavanoti due process yokutasawo gwara ravo rokuapila muzani PF imomo zvinova izvo zvisiriwo zvakaitika panyaya iyi. Vanotaura kuti iyi process iyi pachirungu yanga iri scandalous pakuti yaitonyadzisa zviiva izvo zvaitotyorawo mitemo yavo yemuconstitution yezani PF. Vanotaura kuti vamunangagwa vakaitwa handpick nevanhu vashoma-shoma vachizobvisa vamugabe zvinovawo futi zvisiri paconstitution. Vanozoendera mberi vachitaura kuti kunyanya nyango yavo vamunangagwa vakazopindawo pachigaro zvisiri pamutemo zani PF yaifanirwa kuva ichiita yavanoti elective congress after 5 years and vanotaura kuti 2 years dzakatopfuura ende vamunangagwa vana kudedzera elective congress iyi zvinova izvo zvekare zviri kuchallengewa zvichinzi zviri kutyora mutemo wemuzani PF.
Avo vange vari nyanzvi mune zvomutemo vachishanda mudunhu reTexas vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Tabatawo mukuru anoona nezvokufambiswa kwemashoko muzani PF vatafadza Mugwadi. Inzwai minduro yavatipa.
Ndinotenda cherechedza ichiso chake, mocherechedza history yake, mocherechedza kwaakabva, mocherechedza kwaari kuenda, mocherechedza zvakare mafambiro ake, mozondiudza kuti ndo zvakaita nhengo yezanu PF here izvozvo.
Mukuru anoona nezvokufambiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Yatanga urongwa hwayakavimbisa hwekusunga vemabhizimisi vanonzi vari kutenga kana kutengesa mari yekunze pamukoto. Vamwe vanonzi vachasungwa ndevemabhizimisi vanonzi vari kudhurisa zvinhu zvinonzi zvave kupa kuti dhora remunyika rirambe richishaya simba. Nemusi wechipiri mutungamiri webato remavambo kusiledon Dr. Simba Makoni avo vaimbova gurukota rezvemari vakamiswa pamberi pedare ramagistrate muHarare sezvo vari ivo sachigaro wekambani yeElectrocells iri kupomerwa mhosva yekutengesa zvinhu nemutengo wedhora wepamukoto. Kunyange kuRBZ dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora makumi mapfumbamwe nematatu kubva muzana US $1 to 93 Zimbabwe dollars. Pamukoto riri kutengwa nemadhora emunyika anosvika mazana maviri dzimwe nguva US $1 to 200 Zim dollars. Mumashoko kuvatori venhau veRBZ neZimbabwe Anti-Corruption Commission vakavimbisa kusunga vemabhizimisi vari kunzi vari kutyora mutemo kunyange sangano revabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries rakati izvi zvichapa kuti zvinhu zvishayikwe muzvitoro. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weAfrica CEO Roundtable vaOswell Bina.
Nyaya yekusungwa kwevanhu vemabhizinisi makuru haina kutanga izvozvi, Blessing. 2006-2007, nyika yedu yakapinda panyatwa, mari ichipera kusimba kwayo zuva nezuva. Mapurizi aichinjwa, mitengo yose yaichinjwa paawa paawa. Tapinda mudambudziko iroro, hurumende yakafunga kuti tiite inonzi social dialogue, kuti vanhu vemuZimbabwe vagare pasi vataurirane. Asi ndinokuudza Blessing kuti nguva iyoyo hurumende yanga isingavimbike.
Ko sei muchidaro?
Nekuti nguva yatanga tichitaura kuti toita sei kuti tigadzirise upfumi hugadzikane. Pasocial dialogue takapanana zvekuita. Hurumende yanga ine zvayo, vemabhizimisi vanga vaine zvavo, vasenzi kana kuti vashandi nevanomirira vashandi vanga vaine zvavo. Rega ndikuudze kuti izvo nguva yatanga tichitaura nyaya idzodzi, nerweseri hurumende yanga ichisunga vamwe vemabhizimisi makuru pamusaka pekuti vachinja mitengo yechingwa. Zvatainge tapanana kuti tiite, ndiri kurangarira kuti taizviti maprotocols. Maprotokoyo anga akatisiyanei zvekutoti kusiyana kwanga akaita zvaienderana nekuti ndiani ari kuita chii. Ndiri kurangarira protokoyo yanga iripo imwe yanga iri yemobilization of foreign currency. Imwe protokoyo yanga iripo yanga iri yeincomes and pricing. Hurumende yaizviziva kuti izvo zvimwe zvezvinhu zvinoda kuti igonzi iite zvanga zvichakaiomera. Saka pamasocial partners akanga aripo pakutaura nehurumende nekutaurirana. Pavakangosaina chete protocol yanga ichinzi incomes and pricing, hurumende yakabva yamhanya ipapo ichibva yagadzira mutemo wainzi Incomes and Pricing Act.
Waishandiswa sei mutemo?
Incomes and Pricing Act iyoyo ndiyo yakabva yazvara chimwe chimhuka chatisingakangamwe muZimbabwe chainzi NIPC, National Incomes and Pricing Commission, changa chichitungamirwa namasimirembwa. Ndinoda kukuudza Blessing kuti izvo kubva nguva iyoyo kune mabhizinisi akawanda akadonha akavhara. Tine vanhu vakawanda vakashaya mabasa nekuti makambani ose anga akutorerwa zvinhu zvaaitengesa nemitengo isingaiti. Ndo pakabva pauya directive kana kuti mutemo wakaiswa naPresident wekuti izvo dzorerai mapraizi musi wa18 June wegore iroro.
Mutemo uyu waikanganisa zvakadii vemabhizinisi?
Saka zvikwata nezvikwata, mapoka nemapoka anga akuita basa rekuti akanga anzwa kuti vanhu vamasimirembwa vari kuenda kukambani inotengesa simende, waibva waenda vachinosvika vachitora simende mahara. Inotengesa mapuranga waingotera vachinotora mahara. Inotengesa zvekudya vaienda vachinotora mahara. Saka izozo zvakakanganisa zvachose yandingati inini kuwirirana kwemasocial partners. Pfungwa idzodzo hasati dzapera muZimbabwe. Saka Blessing, nyaya yekuti izozvi pane dambudziko rinozivikanwa nehurumende.
Nderipi iri vabinda mungajekesa?
Dambudziko rakakura rekuti izvo mari iri kupera uremu hwayo. Zvichitarisa maringe nekuti izvo kwainofanirwa kuwanikwa haisi kuwanikwa yakakwana. Vanenge vaiwana wacho havasi kuiwana nenguva. Ukaenda paauction unosvika wonzi wapuhwa mari. Wapuhwa mari iyoyo inonzi inouya gumi remavhiki nekuraudza. Mabhizimisi haashanda achidaro.
Mukuru weAfrica CEO Roundtable vaOswald Ina vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti hadzisi kunzwisisa kuti sei nhumwa yeUnited Nations amai Elena Dohan vasina zvavari kutaura pamusoro pemhirizhonga dziri kuitika pamisangano yeMDC Alliance. Kwesvondo rechipiri, misangano iri kuitwa nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa yanga achivhiringwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Pane umwe musangano kuManicaland pakaridzwa kuti uye motikari dzaifamba navaChamisa dzakatemwa nematombo. Amai Dohan vari muZimbabwe mavari kutarisirwa kuongorora nyaya dzezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vakuru mubato reZANU-PF pamwe chete nemabhizimisi avanodzidzana nawo. Vanoongorora zvamatongero enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti amai Dohan havana zvavakafambira zvikuru sei kana tikatarisa kuti vakaitwa zvekukokwa navamunangagwa uye vachibvazve kuBelarus nyika ine hurumende inowirirana zvikuru navamunangagwa.
Maonero angu ndeyekuti special rapatwa anonzi Elena Doan uyu patakakunzwa kuchinzi anobva kuBelarus nokuti tinoziva kuti Belarus inyika ino ushamwari navamunangagwa vanotyidzana uye Belarus inyika yagara ichizikamwa kueurope kuti vanoparadza kodzero dzavanhu. Takangoziva kuti hapana chichabuda. Muchiona zvekare nezvekuti mapato anopikisa masangano akamira ega machechi havana havazodaidzwe kumusangano namai vakabva kuUnited Nations ava. Zvinoratidza kuti pagara pane agenda yekuuya kuti vangozogadziridza vachichenerudza chimiro chezanu PF. Aiwa, indofunga kuti hapana chichafamba, hapana chichachinja. Iko zvino tiziva kuti nhengo dzeMDC vatumi vamiri vacho vari kuramba vachingoshungurudzwa pavanofamba pese pese. Unenge uchifungirawo kuti kuda mai vacho pachati aiwa gatimbotaura timbonzwai kuti kochii chiri kunetsa, muri kunetsa napapi? Asi uyu munhu wezanu PF and hapana chaachataura nezvezimbabwe chichabatsira, nokuti vakaisa masanctions vanenge vachingoti aiwaka iwe wakadaidzwa nezanu PF, saka chingopedzera nenyadzi zanu PF. Ndo maonero angu.
US Embassy iri kukoka vanhu vanoda kubatana kana kuti vanoda kuita majoint venture mune zvemabhizimisi nemakambani ekuAmerica kana ekune dzimwe nyika ichiti inogona kuvabatsira. Munozviona sei sezvo nhumwa yeUnited Nations iri munyika kuzoongorora kunetseka kunogona kuva kwakakonzerwa nezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muzanu PF pamwe chete nemakambani avanochidzana nawo?
Chiripo ndechekuti masanctions agara zvinhu zvinongotaurwa kuti zvakabayirwa kana kuti zvinofambirana nevanhu vashoma-shoma vanotsigira zanu PF paudzvinyiri hwacho. Saka hurumende yeAmerica iri kungoratidzawo kuti aiwa isusu tagara tinoitawo zvinhu nezimbabwe, toizivawo kuti PEPFA irimo, USAID irimo, vana pact varimo. Iko zvino takunzwa kuchinzi pane vari kudaidzirwa kuti kana vane mabhizinesi vanoda kuti vange vachibatsirana namaamericans kuita mabhizinesi ngavauye titaure nezvazvo. Ava veUnited Nations special rapporteur vari paava vagarawo vatongoziva kuti vangangofambirawo nyaya dzezanu PF. Saka handioni kuti chichingachinja mataurirwo anoitwa neAmerica nevana veZimbabwe matauriro akanaka. Saka handofunga kuti vaitawo chinhu chakanaka kunge vachiratidzawo kuti aiwa masanctions ari kutaurwa haana kunangana nevanhu veZimbabwe. Mabhizinesi anodaidzwa kuAmerica, vana vechikoro vanoendako, pane vatinotoziva vanotenga mota dzekuAmerica. Saka chinhu chakanaka kuti psychological ringati munhu muchirungwa psychological warfare iri kuitika yakangonakira isu vanhu veZimbabwe, nokuti takagara tichikutaurawo tichingoratidzawo kuti aiwa hapana masanctions akaitirwa vanhu vezanu PF.
Sei hurumende ichirega vanofungidzirwa kuti vatsigiri vayo vachiita zvemhirizhonga pamisangano yeMDC Alliance, nhumwa yeUnited Nations yavakakoka iri munyika?
Kushushwa nekunetswa kuri kuitwa vatungamiri veMDC nevatsigiri vavo kumasvingo. Mota dzakatemwa kunyanga vakavharirwa migwagwa nyangwe nhasi zvanga zvichingoitika. Zvinongoratidza kuti zanu PF havanzwisisi. Isusu tiri kungoramba tichingoti vanoziva kuti munhu wavo uyu nhumwa yekuUnited Nations munhu wavo. Saka deno vanga vachiziva kuti uyu munhu akatumwa neUnited Nations chaiyo chaiyo, vaide vachitoita vanhu kwavo iko zvino. Saka mhirizhonga iyi inongoratidza kuti zanu PF yagara inotya MDC. Handindo vaitiwo MDC Alliance yapera, hakuchina vatungamiri, harisiri bato. Saka kana yakapera pasina vatungamiri, chinoita kuti vange vachivhunduka vachi aiwa toziva kuti vanovhunduka nokuti vanoziva kuti kana takuswedera kunguva dzesarudzo, mapato anopikisa chaiwo chaiwo mashoma, ibato rimwe chete reMDC Alliance.
Ava vange vari vanoongorora zvematongero enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare neStudio 7. Pataenda pamhepo, mibvunzo yatatumira kumutauriri weZanu PF yange isati yapindurwa. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu makumi mashanu 50 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi matanhatu 4,660. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuruzana nemakumi matatu nezviviri zvine mazana mana ane makumi masere nevanomwe 132,487. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane makumi mana nezvina zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 3,244,397. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mashanu nezvisere zvine mazana maviri nevatanhatu 2,508,206. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Munewsday mune nyaya inoti kudhura kunoita mafuta ekufambisa dzimotikari muZimbabwe kuri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu munyika. Gwaro rakabudiswa nezuro nesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development, ZIMCOD, rinoti Zimbabwe ndiyo ine mitengo yemafuta ekufambisa dzimotikari wakakwira kupfuura nyika dzose mudunhu reSADC. MuNewsday makare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanobvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato ravo reZANU-PF, vachiti vose vari kukonzera kusagadzikana mubata iri vacharangwa zvakasimba. VaMnangagwa vakataura izvi nezuro mumusangano webato ravo wePolitbro. MuZimLive.com, South Africa iri kupomera Zimbabwe mhosva yekuuraya mabhizimisi nekutadza kukurumidza kudhinda magwaro evatyairi vemagonyeti, ichiti magonyeti ave kupedza mazuva anopfuura gumi akangomira paBide Bridge, uye magonyeti akamirira kudhindirwa magwaro anoonekwa akaita mutsetse unopfuura makiromita gumi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukoma Blessing Zulu munoona mibvunzo yamaibvunza Morgan Komichi paStudio 7 yesvondo madepano. Mibvunzo yaita sokuti zvokwadi mapinda mandiri muchiona zviri mufungwa mangu muchindibvunzira inini because ndomubvunzo yangandinayo mukuru. Kuti kosei varuma vachidaya vanogoda kuzama kumisa maelection vachiti hey, tinomirira zvindo zvevanhu zvipi zvindo zvevanhu zvavanomiririra. Kuzama kumisa maelection because vanoziva kuti havahwini. Wautsinyi kwamava kuitira vanhu kunyepedzera kuti muna vanhu pamwoyo imimi vana Morgan Komichi imi. Chinjai maitiro enyu mani, ndatenda but zvikuru sei mukoma Blessing Zulu ka ndokupai sando.
Ndini futi gudo zvakare, ndiri kuno kuRustenburg South Africa. Ndinoti makadiko vatepfenyuri venhau dzedu vashamarari vedu vana tanonoka wande Marvelous Nyavuye mutungamiri Ngomo nevamwe vose vandisina kudoma, ndinoti kwazwai nemutsa waJesu. Panhau dzechitenderwa demambo tiwanzira vonguva muchipota muchidana
vanhu vemadzibaba vambonyatso kutsanangura chaiko chaiko kuti vanhu vanzwisise chinamato ichi mamiriro achakaita nokuti vanhu vanofamba vachinyeperana panhaurwa yechinamato ndatenda hangu
Makadini makadini pano pastudio sezveni vana mukoma Jonga vana mukoma Tanonoka Hwande nevateereri vose vari pakasiyana siyana vanosidira studio sezveni ini ndoda kungotaura panhau yebhora remauri yasezimbabwe munoona matongerwo enyika yezimbabwe ndovanongobata zvenekubhora kana nyika yedu ichiri kungotongwa namunangarwa kana kuti nezanupiri mauri yasaasi akahwina nokuti kufa kwaita nyika yedu ndokungofawo kwaita bhora saka kana zvinhu zvisati zvachinja muzimbabwe kunyange nekubhora kwacho hazvichinjiwo ndinotenda
makadii vana mukoma jonga nana mukoma tananoka nevamwe vese vabati vestudio tinokutendai nebasa ramunoita kuchema kwangu nechikumbiro changu ndechekuti mwana wezimbabwe wese atizomukei nouwandu hwedu tinorejista kuvhota kubva kumayuti nani zvake handei tinovhota tivhotere shanduko yenyika kuchinja kwenyika nekuti tikakona kuvhota 2023 iyoyi tikatadza kubudira ipapo hatizombofizve takagona kubudirira taikumbira dai taisise tagona kugona tanovhota ndinotenda muve nezuva rakanaka
mangwanana akanaka iri yakanangana navakomichi vakomichi vari kuti dai machi mabata abatana taita coalition hatisuza mabata avari kutaura kuti ndaapi handiti mapato ese anopikisa ese handiti akabatana ari kupoland razi ivo vanoti vanotaura nachi naamunangagwa zuva nezuva apa vanoti MDC aliand harizi bato saka rimwe bato ravari kuda kuti vaite se vataure naro nderipi
makadii makadii studio 7 vana mukoma tanonoka Hwande haiwa still right zvedu ndiri raiti ndiko plus kopokopo pabudiro 2 apo uyo murume uyo ari kutaura zvekuti kumapurazi ari kurima witi ari kufane mari newiti uyu ada kuti munhu wese aite murimi here muzimbabwe ndaa nepfungwa dzakadhakwa munhu iyi hadzisi pfungwa dzemunhu mukuru idzodzi dzipfungwa dzakadhakwa hatingaiteka varimi tese asi munhu iyi ari kutonyorwa nezanupiefu kuti ataure matara ari kuita iwawo zvinhu zvakaoma munyika zvinhu zvakaoma zvakaoma vanhu ari kutambudzika munyika umu iye ari kutaura zvekuti ari kuita mari newiti
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muamerica masenata erepublican party akavhota nezuro 49-51 achiramba kuti bhiri rekureurisa kunyoresa kuvhota rive mutemo zvimwe zvanga zvakanangwa nebhiri iri rinonzi freedom to vote act ndezvekuti zvive nyore kuti munhu anyorese kuvhota uye kuti zuva rekuvhota rive zuva rezororo bhiri iri raizobvumidzawo kuti matunhu akwanise kubvumira vanhu kuti vakurumidze kuvhota kubva zvavhoterwa vamiriri vedemocratic party vazhinji masenata erepublican party vakaramba kuvhotera mabhiri mazhinji ane chekuita nekodzero dzevanhu masenata edemocratic party anoti bhiri iri ranga rine basa zvikuru mushure mokunge vamiriri verepublican party mumatunhu vakadzika mitemo mizhinji inogozhesera vanhu pakuvhota sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi imwe nhengo yezanup f yaenda kuhigh court ichiti vaemarson munangagwa havana kusarudzwa zviri pamutemo hurumende yakatanga kusunga vemabhizimisi vanonzi vari kutenga kana kutengesa mari yekunze pamukoto Tashika kumagumo echorongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.